Takaisa notification yedu jira kapera ku data rapi kuti tichange tichida kuti tigumacha kuenda kuwaiti embassy kunosiya petition yedu kuti vasikana vakanyeperwa vachida mabasa vasiri kubatwa zvakanaka vari kubatwa zvibharo nezviro zvakasiyana siyana kukuwaiti vakurumidze kudzoswa kunyika yedu nekuti tine vasikana vari kukuwaiti vatiri kutaura navo every day vari kutiudza kuti vari kugara paembassy uye magariro avari kuita ipapo haana kumira zvakanaka sezvo vakawanda vari panzvimbo imwe chete takuda kutanga demonstration yedu mapurisa vauya vakatiti hamuchakwanisi kuita demo isu ndokuvabvunza kuti hatikwanisi kuita nei zvikanzi kukuwaita uendwe mukaenda kukuwaiti embassy munenge maivhedha kuwaiti uye zvinokanganisa relationship yekuwaiti nezimbabwe isu tikavabvunza kuti saka muri kuti hatina kodzero here isu semadzimai kuti titi madzimai aya ngaakurumidze kudzoka zvikanzi endai kucentral police station ipapo patanga tiri kuda kuti teedze kutiende kucentral kwacho kunotaura nevakuru vemapurisa vabva vatora vasikana vatatu vatanga tiinavo ndokuvaisa mumotikari mavo vakati masungwa nekuti hakusi kuda kutedzera zvatiri kuda patazoenda kucentral police station tanoona dispo wacho anonzi nobetisa unyama pane kuti atiudze zvinhu zvine musoro iye anga ari kutotiudza kuti zvamunoita hazvisi pamutemo
remangwana rakamira sei makatarisa kurwirwa kwekodzero dzemadzimai nyanya panyaya iyoyi yekuweti nekubatwa nhapwa kuri kuitwa madzimai
ramangwana mamiriro rakaitwa nderekuti tiri kunoita agent high court application yekuti government ione kuti madzimai iwayo adzoka zvakare gweta redu tataura naro tikati ritikwanise kuti tiendese petition yedu kuweit embassy inotaridzira kuti tiri kuda kuti madzimai iwayo akurumidze uye honorable Tabitha Khumalo vatoti ivo pavanenge vachienda kupariamendi nhasi vari kunoitaura nyaya iyoyo kupariamendi yekudzikirirwa kwemadzimai nekurambidzwa kuti vamirire kodzero dzavo.